Records now.
Capital 263.
Welcome to the 263 Chat Show, bringing you live interviews, discussions, and stories on pertinent issues in Zimbabwe and around the world.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to 263 Chat Show. Today in the show, we are joined by veteran musicians, those who have been in the game for a long, long time. How are you, Baba Nama Icharamba?
Good and blessed. How are you?
We are well, thank you.
Yeah, Zuzu no father's kuruti tingetine atnot my veterans in the music industry. Probably Zimbabwe wants to know how he's been the journey in the music industry.
Yeah, it has been good. Maybe my Charamba would want to come first.
We thank God so much for he has been leading the way for us, making a way. Pangapasina nzira, we have been going through the journey, zviri miraculous mune dzimwe nzvimbo, but not tenda Mwari. We've managed to record about 13 albums since we started, and there's been a great reception and response from the audience. So we thank God so much for that.
Oh, indeed. It seems that it has been a very good and enjoyable journey. Still on that note, in Shona, they say the Zoe as one hand. But we have Babana Mai Charamba. We are all both gospel singers. Probably you can tell us how you balance your career and family time and also being a pastor or pastors.
It's all about being organized. It's we are Zwanani, Vanuta or Vadarum Chishona, but Mchirunguano Zotozekare, life is what you make it. Those tichitendera kuti shoko raMwari ukarigamuchira rinokuitisa nezvimwe zvinga zvisina kujairika. Isusu, we are a full package. Something that happened not coincidentally but also through prayer. We believe that our union is a product of prayer. When I was still a young man, thinking about marriage, I would always envisage a woman who is supportive, prayerful, who would get along with me and my relatives and my mother as well. Saka paise pandaifugama ndaingoti Mwari ndisanganisei nemunhu akadaro. And musikana ainzi Olivia Charamba. Anonzi Mai Charamba, ainzi Olivia Maseko. You see, ino manyira kuzita rangu ka. Yeah. And ye akabva ava mhinduro yacho. Asi chida kunyatsa kwa so specific nemubvunzo wamareva. Tinozvigona nokusiya zvimwe. Kana Mwari vachinge vakupabasa, ziva kuti ndekupi kwaunofanira kuswera. Uye kuti ndekupi kwaunofanirwa kumboti rega ndisaririre mu area yacho. Saka ndozvatinoita, tinoziva zvedu nokusiya zvisi zvedu. Nokuita zvatogona zvacho nemuto chaiwo. Asiwo zvakare tichinamata kuna Mwari.
Indeed, hanzi na Baba Charamba, a dream come true, marriage yawe. Mama ndicho yako muri, patora nyaya kunzi, mnukwasa uzibalansi sa uye za mchisi ya zingwa. Tatarisa paipa mamboba kushuwa matimbi la tafara, baba uruki na uke nda uku mbaru na uku biki wao, wanafute nchari sotu mama wawu ya ufuti, tunakutambua na mama. Muna uzibata ni zase?
It's by the grace of God. Tino balansa, kanarizu, wada uti tafamba, atufambe every day. Atiende kuma functions every day. Saka tinongoita upenyu unongoita munhu ari kuenda kubasa sezvo mimi kana mai kubasa muchadzokera kumba muchaona time nevana ndo zvatinoitawo nesu. Isusu tinogona kutoswera tiri pamba Monday, Tuesday, pamwe Wednesday tiri marehearsal zedu, Wednesday tiri marehearsal zedu, but tinowana time yakakwana kuti tiwane nevana yokutoita ma homework now. And then kana yai time kutaenda kushow patinozongoti dembei pamwe pachina panozombotirwadza ndopatinoenda kuma tours akapana nokuna na America kana na Australia. Time machine not rebei. Kuno gunogona ta 1 month kana 2 weeks muri koko ndo pamunozinzwa kuti hii tasuwa vana. But asi vano iwo vanenge vachifara kuti hama kana vadzoka I know we're going to think it treated chifara. So we always balance zvinhu zvatinoita same family uye sevashumiri.
Indeed, this is the 263 chat show. Today in the show, we have Baba Namai Charamba. Coming back to you, Baba.
Yes.
We have musicians, probably. How do you take it?
Zvinhu zvandinofunga kuti zviri paviri. Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana uchitevedzerwa nemumwe. Zvinoreva kuti zvauri kuita zvinhu zvinenge zvakati nakei. Ndinozvikurudzira kana zvichitwa nemuto wakanaka nokuti ini ndiri kuma grade 3 ikoko ndaitombotevedzerawo zvekare vandainzwa. I think the first song yandakanzwa ichimbwa ndiri mwana mudiki. Baba fumora ndivaya, baba fumora ndivaya, baba fumora ndivaya, baba vaya nyama. Nditika, ndakandiri mwana mudiki, saka ndirikutevedzera mumwe muimbi papapa. Anonzi Tinei Chikupo. Kana ndikaona munhu ari kushumira Kristu, ari mutsoka dzacharamba. Aiwa, ndinotenda. Asi dzidziso yandinozopa manje ndeyekuti tino zvakatinakira kutungidzwa nomuimbi akatitangira wandinofarira, but ndinozonyanya kukurudzira vaimbi kuti vakure zvokuti vave ivo vaite shed off the image of their idol such that they become themselves. Because you know God wants you in your wants to watch you do your thing in your original form. Havadi kuti unge uri ningi. Nokuti pavaka kusika vaka sika vakati zvakwana. Havana kuti to be continued seva komana movie.
Right. And na baba charamba, you have to be real, you have to be yourself. You have to grow up to be yourself. But you said vaimba nengwa chimba vachitedzera in the good name of the Lord. But we have come across some musicians. I will not mention names though. Mm. We have tried to change our songs to fit what is happening in different societies, probably in the same dance of music.
Yeah, all the same, I would not want to sound so legal. Ndinova tora sevana ndikatarisa Zim dance hall. I music yakanaka zvikuru. I think ichitanga kuuya ini nevamwe vakafanana na Professor Zindi na Robert Mukondiwa and Mr. Banda kwa Wing D. Takatomboita workshop yokuti tibatsirane kushepa vaningena. Saka it's an imaging genre. Of which whenever anything is emerging, they are bound to be kukrosana kwe tuma swords nema mistakes. Asi, I do forgive each and every youngster who might have abused my music or my song. Some of the music can I abuse, it's not for one to apologize to Charamba. I stand here as a minister of the gospel. I was commissioned by Jesus in 1992. It's for you to apologize to Jesus, the owner of the music. And you know what I say? And you know, because uka abuse a song, and Jesus. How see? You are not attacking me. You are attacking the subject of my song. Saka, asindi ndinoti ngavaregererwe. Vose vanenge vakaita chinhu ndirutarisira kuti vanhu vanenge vachikura.
All right, that's great. Indeed, viewers, you are on 263 chat show where we are discussing with Baba Namai Charamba. For now, I will leave it to one of my anchors, Shingi, to take over. Thank you very much, Baba Namai.
Welcome, you. Bless you.
And now. Capital 263.
Once again, good evening, Zimbabwe. I'm your second host, Shingle Muringi, and today we are proud to be hosting Zimbabwe's most glamorous couple in the gospel music industry. Tiri kutaura nezva Baba Namai Charamba. Baba Namai Charamba, ndine mufaro mukuru ende ndaropa fadzwa kuti in my career, I'm hosting you today at 263 Chat.
We
are honored as well.
Yeah. Right, I'm going to take this personal. Because I have ndakakura ndiri mwana akazvarwa in a gospel family, and I started listening to your music at a very, very tender age. Inini gogo wangu inini vakandirera. Anoti kana vabva kuchechi, kana kuti vakazora zvavari kumba anonzi ah nema DVD kubva kuti nema VCR really sure no takazopina kuma ne technology chipo vote kana kuma DVD kana vari pamba kana kuti vabva kumunda tichiri kumusha satayo kuno kwarara
anonzi
ah wadi umbondisira u diskira baba charamba rinonzi tinashakatendeka eh vane song yawe vanofarira ipapapo inonzi Satan chakakundo kwakazouya mama artists variko kwakaita na Messi Mtsvene after you and so many rookies have tried to get into the industry before you but akogoma dimbotera we vanozva ah ndatisa baba charamba then I think it was in the early days of the millennium mai vaka release a daily bread vanizvi zvakare song yawe vanofarira inonzi Musimboti when she's down tunoto zoti ndo song yawe vanu so pakazoyo ma albums kumashure takazonana pashoko pamwe kuti akoko maicharamba nabacharamba mabudisa imbotera album but still tinashaka tendeka yeah so iwa kaza kuti kunyange vakasimbo simba sandifunge kuti vachabudisa zvirimwe kudamba refu rinonzi saka ndoda kuti mumbotsanangura ipapo kuti munoitora sei naye
ndofunga ndotanga mai charamba nai
tikaitsanga na mama
iyo okay taurai mai
I think zvimwe zvinoendrana nemunhu because pane attachment inoitika kune certain music and vamwe vanoti the first cut is the deepest saka dzimanguva pane zvanenge yakaita muupenyu hwavo zvinoita kuti varamba ne that attachment but as we go on music edu tichienda tikada kuvhura ma social pages edu we at different stages unonzwa mwachita aiwa inda kaitwa zvakanaka neyakati inda kaitwa zvakanaka neyakati saka isusu sevanhu vanongopakura nziyo nekupiwa kwatinenge tazitana mwari tinongoti tikuzva that every song yatukupa kune audience yedu ine munhu wairi kubata we the last album at kaita yewe Nazareta it targeted a different audience yekuti vanhu vangajera musambo watinogara tichiita havana kuda kuinzwisisa but pane zvaika pane vanhu vaikatoredza patutoziva kuti ava vanototi kana mukazoita pane mwe akanditi mukazoita mufa makafura Sunday service yakanga iri different saka we always get those comments and tinongogamuchira sezvo sekuya kwazvinoita because we know kuti pane vazviri kubata yes
ndichiri pamuri ipapo mama mukati mokufamba kwatinoita kusevana tichikura in the early days around 2010 ndakasanganawo neshamwari nekufamba kwatinoita uku ndakasangana ne young pilot from Ethiopia chinhu chakatanga kundibvunza tichitanga kuwirana nekutaura tesakati ko ikapo inonzi baba namai charamba do you know them ndikati yes I do know them they are one of Zimbabwe's most decorated gospel musicians ndikati if you had wakamboterawo music yawo here akatanzi there is a song that we play in Ethiopia called Africa Restore Your Identity it really touched me because I saw no matter that Zimbabwe are facing a lot of economic challenges but somehow we've got some products that are coming from our own citizens you got a product that is making impact outside Zimbabwe
yes
akataura chitanzi ku Ethiopia vanoti it's a prophetic song
all right
because pavakatanga kuinzwa that song the economy in Ethiopia was so bad by that time Ethiopia had only one aeroplane government aeroplane and the people accepted the song as a prophecy to them because that song you sing to them which are right. Ethiopia was stretch hands to the Lord.
Yes.
And this isusu mukurisa chakwetu nonzi baba ndo vakanyora song vamwe vanoti ndini asi nozva kuti izurenyi imimi
ndirakabata song insights dzinenge dziripo asi the main ideas near the theme zino vane chipo chacho chakazara apa and tinongoti ndadimwa it was divine appointment kuti it's not easy kuti munhu a download a song yake opamwe munhu oyobuda exactly pamwe zvasikatofungira futi kuti inga chazobuda so saka I think it was just something that was divine kuti the song and kuti batanidza ne song neni pamwe dai akapwa kuno munhu I don't know who did have made the same impact but we just thank God for that
sure. Maybe baba ndoda kuti mumbe mapindira musupport amai isusu sevana chikoro isusu sevana munozva mazuva anoti akusangana zvakawanda our generation but chatinotsona vabereki chekuti tere music inovaka and we are blessed that we have you we have always listened to you there is inspiration in your music kana muchinyora ma song especially I want you because we are going to send this interview to Ethiopia Africa Restore Your Identity, it's a song that touches many people even here in Zimbabwe. I've seen many people who cry when they listen to that song because there is a deep, it's not just an ordinary gospel song. Vamano tine chiprofita mukati atizive kuti pamakanyora song what happened was it a prophetic song chichakaitika because like this guy from Ethiopia wrote pamakatanga kunzwa song no one in Hope Ethiopia will be where it is today. Now they've got over 10 flights under Ethiopian Airways. They've been Africa's best air flight, I think, in the past 5 years. But Pawakans are so many uses and as a Zavako into them and to Rasich Porofita. Zaka from Pase Pakunorogoson.
Ndingati Daka Dakainura Dadin one ni shokura mwari. It's a psalm. I would want to give my viewers a homework to write sake. It's a psalm. I see Ndingadi Kupa, I would want to salute Archbishop Guti. Bakaronga mumsangano wainzi Eklas Faka. Ndakatanga kuona wana Miles Monroe. Nana Mensa Otabil. Ne vamwe vakadaro. And timu yanga iripo. Ne vangiri rakaparidzwa wapo. Meso angu akavurwa. Mare mwamse ne vakadownload mamwe maonero angu. Pamusoro pe dunhu rinonzi Africa. Ndokubva ndanyora chimbo. Chimbo icho chokubva pachakanyorwa kusvika pachakaimbwa na Mai Charamba. Chenge chine makore anenge 8. Chichirarama.
Zakawanda nziyo dzakadaro dzinoita
exactly.
But ndino vararanda taura rekuti pane dzimwe nziyo dzekuti Mwari kana vachidziunza. Vano ndosaka zvichinzi tingatigare in the presence of the Lord.
Yes.
Nokuti if you stay in that kind of a an environment, your heart becomes receptive to the word of God. Saka pane pamwe pekuti Mwari vanongo downloader, vanongo ta encode, then you decode as the composer. You download what's coming from above. Songs like Buruka and Nedzimwe. Ndize kuti ndingazvinyeba stereke ndikanyeba ndikarova dundundu kuti kuti artistry yangu unyanzvi huripo. Uye handizoshori vanoridza magitare vano unyanzvi unozouya. But ndinge tanzwisa kuti pfungwa iyi nescope yacho yese hazingori human. Zviri divine. Saka ndingatora nguva yakareba ndichipindura dzimwe nziyo ndedzekuti Mwari vanoisa shung pamoyo wangu ndoshaya rugare. Mwari vachinditi taura taura ndobuda nechimbo chekuti handichagara pano.
Exactly. Tiri ipapo todzokera futi kuna mama tisati adzoka kwamuri futi ipapo. Vamwe vanotibvunza kuti even during news, I initially kuti what I write, because Fishers of Men, may say you fall under Fishers of Men, right? Baba ndo wano nyora most of the song, but voice rose unoti nyanye kubata vanhu. Kana rasa kugwangu vakatera musimbori mai pano noti upenyu hwangu wandinorara. Yeah, ndinova ndatona musodzi. Zvinozvinonetsa tinozviona ma artists boys who try to help a lot of artists. Kuti mumwe munhu anonyora song but ukaiti imbo remwe munhu panoita pakunetsa. Kunzi ano wakanganisa kiya kati noti yakati. Ime how do you manage to blend the script and the final voice riri kubuda musoro? Unozvikwanisa
sei? He has to do a lot of work on me panyaya idzodzo. I thank God kuti munhu anoda zvinhu zviri perfect. Saka hatingoti tango rekoda. Kana tango he tries kuti nditi every corner inenge ripo pa song ndiimbe that way. And I also put my effort kuti mune zvandinenge ndaudzwa zvacho ndinogona kuzotadza kupinda dzimangu exactly, but ndiro pane panozoti ha apa yes zvaita. Saka one thing that we don't do is just rush. Pampachina pane nekuda kwekuti you know if you are a composer pane panozoti kuti isongi rega ndiimbe ndirini isongi rega ndipe munhu ndikunoti kuti zviri kuendana ne voice remunhu. Saka iwe nekuziyana kwatazoita over the years pampachina vakutoziva kuti song yakadai so ndikai composer kana ndikaita theme yakati I think it will be best ikaita voice ramai charamba iyi rega ndite pane mwedzi mama songs andinotombo kuti ndipewo kani ndipe, but vanonzwa kuti iwo regai vaimbe tichiri kutanga kuzivana. I think changotanga kuronana pane song yakambodwa kuti ndiimbe. I was very remember, but no, can you tell me that my camp would be Jesu Diego? And Kumarinda. Second, the guys would over the years with, hey, but if I had sung that part, I don't know. The anointing, Neku, Neshaka, Purepo, Jesu Rambas, Jiripe, was in the council of Ninda Kanangandaka, ndakashota pandinoz that pan pandino kwana ma songs avano compose.
All right. Yeah. All right.
I don't know if I've answered you. Maybe one of you not batsira.
I think it's chiwe zira ipapo. Chakango kosha ndoza ndati tisingadi kuzirova dundundu. Mareva kandi pao acumen yekuti ndino kwanisa ndikatarisa muimbi nema properties ake and nema attributes ake ndinokwanisa kudesigna song inoenderana naye. Inofambirana nezwi rake neexpression nemannerism dzake akuti kana ari anoimba mbaqanga kana ari anoimba akapela kana ari anoimba imbuve I can stretch that far even reggae. Yes mai charamba patino apanziyo dziyadziyadzi ndino vati netsei kana tichim kana vachimba mai charamba ceases to be a spouse. When I am giving her a song, she becomes an artist wa producer. I vanenge vachishanda nesu vanoona a different man. Ndinenge ndisiri spouse. Saka ndino demanda.
And at the end of the day, you know what I thank God for?
Yes.
Well, you should not get all the praises. Mm. Praises should be unto the Lord.
Yes.
But kakurumbizo kandire takachoka. And when I think of the effort that he puts, and I say, God, what's happening? But it turned out he's a good teacher. The product that you see in me is because he's a good teacher. Yeah.
Zimbabwe, this is the 263 chat show. We've managed after numerous efforts to try and give you this moment. We are getting closer and closer to God. And you know, we cannot do it without bringing the Charambas on the show. They are our very own, our most decorated Zimbabwe's gospel couple. And on this segment of the show, we will be talking to Baba Charamba about how he sees things on his own side as the composer and one of the leading enforcers behind Officials of Men. Baba Charamba ndakuya kwa muri manje. Vamwe vanotaura ivo vachiti vakakuonai vanoona muvhangeri. My father has always told me that. Tikana kuti sati Charles Charamba iti pastor. But with our own mindset, it's not what comes to pastor. Tinoda kuona munhu anomira papupita achivhura mavhesi achiparidza achiita sei. But ini ndakazodzidziswa nababa vangu kuti no, kana tichivati pastor iye vanoparidza nokuimba. Saka we always see this kuti vanangu vadresa kuti pastor Charles Charamba. Pastor ndewe kuimba chete here kana kuti behind the scenes tisingazivi pamunenge maenda kuchechi kwenyu munombobatawo mic muchienda papupita imbotitsanangurai ipapo.
Nguva dzangu ndodzinotorwisana. Ndiri mushumiri anomira papupita nokuimba. I am an ordained pastor who got some theological training between 1998-2001. Got ordained in 2003. Asi kuimba ndinofunga kuti is the primary calling yandinayo. Kuimba kwedu ikoko zvekare kune chivhangeri chakawanda. Ngatarisa music yedu yakawanda kutaurwa kwe salvation nokutendeutsana kudarika worship. We can sing worship, we can compose worship, but tanga takawanza kudaidzana kuchechi. You see, worship ndiye kunge tazara muchechi ka. But isusu takati atinga imbidze tazara muchechi. Kana kune achiri kubawa. Kana pane achiri kumona mudzanga wembanje. Kana pane achiri kutizira mama vachichema kumba. Saka we are evangelical both from the musical front and the pulpit as well. It's a balance.
Toenda ku response because we are not your only followers, we are not your only fans, we are not only your only chibozi. So we see you as your children because we have grown up seeing your music.
Welcome.
My closest friend from Masingo ye Perpetua Sole Anofuzawachiti, please can baba na my charamba web show vangavamboti tibvunzireiwo kuti kubaza waka release apa kuwana na atina kumbozo wana another inspirational song inote uranezo wanano. Tinga kwane sawere kuwana imwe song inote uranezo wanano umba alba machabuda in the future. Munoti kudi inazo izu.
Zatauru wana maichiramba kutipani imwe alba miyaka gadziru wa bandi. Yaka gadziru wane mstu wanga wakati siya neizu shoma. Nukutu kufapa tauru wane munu yu kufapa pa,
this
is in chapters. Pakabuda New Testament in song. Chisia imba ya maibako. Kare kare ndo vapazo buda ze kare pachinzi muga mchire pane inonzi. We Nazareth. Ndo vapabuda chimbocha dino imbira maicharamba chitenda mwarino kuda kwao. Chinonzi ndiwe.
Yes.
As anyway, chande ufungidhira chirikunya nyo itikandeche kuti music has gone visual. And we have been lagging behind,
yes,
but it has been deliberate as well. We haven't been doing videos for our music, something that we started to rectify in 2016. We are sitting on a number of videos for our
this good. Yes. All right, in the chiri papo mesin dokti kunyango na mama muko, I think katenga wadipo advice. Our generation, we are living in a different times, times of magakuraimi. There are so much things that are going on. There's more digitals. Tichiri panya ye wana na yoyo. What advice can you give kuma youth wacha wana video e panya ya ze wana nukuti imimi shamunura ira musingara ira as a gospel artist but shamunura ira samai lanu fambani shoko a parent who is ordained in the gospel
One chekutanga munu ngazi koshes ngazi valu upenyu wake wazo kwanso koshesa munu kana yosu ngazi koshes takaimba to restore your identity. They have an identity. You can't have a conant, Uyumunu, Tunomus and Nishakat. But to get identity to an Anukuzan Zunjakaipa, Nukubata Jesirizu, then Panoetaka Kunetsa, Panyaya Kuturku, Koshisa Jakadi. Ukaju Koshisa, then surround yourself Nevanu, Vanukupa value, Uyavano Kuruzira, the positive in you. Vasinga Kuente Sekunu Kusiriku. Wasinga kuyende soko kutunozo tidei, sina kusangana na ningi, leo upenyu wangu wakadai. Panano nukwansa kupai direct direction. Kukara chara ti friends are there to make you or break you. Saka you must be careful nevanu wa unu saruza kutubave shamari zako. Shamari, singa tare of opposite sex. Shamari zako chaza, because no kubatila even, pa uchazo chaga mstana uchada kurora, kandumkoma na uchada kurora. Because you are surrounding yourself, nevanu vari, wakanaka. Isusu kunaka tunotu muna ana Jesu. Muna anu, atunotu akakwana. Bozu kana wana Jesu wakwana na zunu jose. Ndia anu kubatila kumoda, anu kukupa karakter ya kana kuyakakwana. Muda upinda
kumisa. Baba, pindura isa.
Ndichowe zira ipapo. Inindi noti upenyu munu. Ndichipa mwenza niso wangu ini. Ndingati, ndiri achiva anu chikisa chaizu. But I don't regret kuti ndiri karura mzimai wanda karura. Nyaya ino tangira pamunu watino sarudza. You see, uchiona vanu mnyika munu umuvari 14 million. Uwe mko manaka, ichika kuti, okay, makombi za haka zara madzimaya. Kuziri korekti iri kumbudana na nasisi hafu. Imbubu nza mwari kuti, pananga miso wangu hapa mwari paku wanda kwe madzimaya isa. Ndipapa iri. You see, ini ndoku chika kwa nangandi inako. Na ichi kama zimai aya, ndichiti mwari, I may be wrong, panapa. Saka, zai itakuti madhiyangu, arambe akanyura mavu, ndichina mata. Chichipiri, let's be lovers of people, not of things. Vajinji, tiriku, we are centering on material. Kuti zatinga wana pamunu. Kurorera munu, kana kuroro, wane munu, ndokuda kwe basara anaru. Neza anowana. Ngati ve ipapo nokuti mwari vano transforma ramuri kufungidzira kuti irova iroro vano ri transforma kamwe kamwe anosimudza marombe kubva muguruva and that's 24 hours a day occupation ya mwari vaka mwari vakapa vakatopedza nesu vakati pa Jesu asi chavari busy kuita kuti ye uchiza kuti unoziva here zvakaitwa na Jesu uri kuda here kusimuka kubva muguruva ndo basa ramwari. Saka unowana munhu anosimudzwa iwe wakambomuramba. Saka ndinoti kune vanhu kuna vana vechidiki. Ngati koshesei upenyu hwedu tikwire kombi iri kuenda kwatiri kuenda. you see, pane kumwe kudanana nemunhu ane ma aspirations are totally divorced from yours. Azvibatsiri zivai kuti baba ava vanoda kuswera ku rugby. Ende vakashaiwa rugby upenyu hwavo haushandi. Aende hauto havatodi. Saka ukadanana navo iwe uri wanofarira zvekusoka. Kana kutennis. Munoita ma clashes. Saka munotadza
kuzvinyatsa. Pane ma differences anozoitika between people. Yokuti inini bhora ndakutoriona nokuda kwavacharamba. But pane there should be a common thing chekuti chinokubatanidzai.
When someone is obsessed with a certain activity that you can't get into and you want to be a part of them, hey, it becomes a challenge for them to adjust or to accept you as a life partner.
Yeah.
If you are not going to
We are in the last segment of our gracious interview with Baba and Mai Charamba. Pastor Charamba, my favorite song from him is Kumakumo Ngarumbize Mwari.
Oh.
Mai Charamba, daily bread, I surrender my life to you, Jesus. Please give us comments as soon as you get this video. We need comments on our Facebook page. What's your favorite song from this couple? We will respond to you and we will be giving you live updates. They're going to be telling us about two new albums that are coming. Please stay tuned to 263 Chat Show. Baba na Mai Charamba, takwe in the last segment interview.
But I assure you are going to have a problem on the song choices. On the
what's your matter?
There's something different that is coming up. I think my mama botaura patanga show, which I think the first card is the deepest card. Puti munhu zvatanga kuwana nguva yezvikabata zvinonetsa kuzoti azoaccepta futi zvinodi zvinoteera. But imbotiudzai baba na amai kuti takangonzwa kuti vanhu tambosechaanzi avanyarara vaita sei tikatsvaga manamba tikadina tiri pano. Ndombatazwa kuti anoo kune chi pane zvamanga muchitibikira pamamakanyararapa. Hanzi kune album 2 achange achiuya nguva imwe chete. Hatisati tambozviona. I think I'm one of your avid followers and I can testify that hatisati tamboona muchilonja maalbum 2 mese panguva imwe chete. Chichiri kuitika.
Yeah, I think handina kuzowana kamukana kekutaura yenyaya yefirst cut. Tinasha akatendeka is a superb album. It's not the outstanding one. It's at par with the rest. Chinoitika sekutaura kwaita Mai Charamba, my experiences ndo anoita kuti tinge tiri glued to certain musical products. Someone told us taenda ku mhiri kwemakungwa. Sikanzi baba na Mai Charamba ndikadzoka kuZimbabwe one of the days kana mwari azondibvumira ndirikuda kuno kumbira anenge ane kombi kugweru ndokunofanha ngo kuri kumkoba kugweru ndokumbira kombi yemunhu ndoihaya kwezuva rese ndoidriver ndichiridza Tinasha akatendeka zvikanzi because ndiyo yandakatsvagisa basi ndoyakandiunza kuno. Saka pane attachment nokuti album ndiyo yakamuendesa kuno. Chimbo chakakupa kuroora mudzimai wako ndochinoramba chiri chimbo chako. Now that ya uchagara uchiroora. Saka dzimwe album dzisingataure zvekuroora hadzigone kukunakidza. Saka ndozva zvinoita. But we are glad kuti komborerai vana vangu New Testament pashoko pangoma iyi. Handiti kana ana ibasa rangu nokuti hakuna chimwe chimbo chandinotamba mamwe matambiro saibasa rangu. Saka
inini nange mutange.
Vamwe vanoti nyika Zimbabwe, vamwe vanoti buruka pana Exodus, vamwe vanoti mhinduro iripo pana Johane
3:16. Mwati mwoyo wangu
kutenda kwaAbrahamu semumwe mukomana ari kuDurban tatiri panapa anguri kutenda kwaAbrahamu. Mentioning names, Reverend Noah Pashapa says mfana kana wakaimba wakaimba bidzi Jehovah ndi mwari wedu.
Exactly, baba wedu. Ino madati kumakomo ngaro bizwa
kwawo ya principal wangu we college anoti zvamunoona nyika.
Yes.
You see, saka ndinofunga kuti zvema songs nema albums zviri subjective. Regati ende pama albums ari kutevera tiri ku tangane apology to our fans and followers worldwide. To say we took a long break.
Mm-hmm.
We have been on a sabbatical. It has been intentional as well. We wanted to see our children grow. Pangapane kazira kanganga kari tu tenda kusia kakadaro. I see, because we knew the size of the date, we say to ourselves, it's neither my charamba nor myself. Kana mchinge mambo deprive wanu zokujika. Kana magu zo wapa after 2 days. Muno wapa dessert, ne break, yes. Breakfast, ne supper at once.
Yes.
Those are tighter. I'm coming up with an album in onzi Abba Father. Mm-hmm. Pastor Charamba is coming up with an album called Abba Father.
My Charamba.
My Charamba. Voice
of Miriam.
Voice of Miriam.
Yes. Sakaswa nchaita nchachanga nchati baba mundi sana ngure. First of all, album ya Abba Father. Zinorewe ipamuru kuti Abba Father. Uye rine madambare kumangani. Zaka mira same katime kwa kwe dambare.
In short, Abba Father, e title. I think for the first time in the history of Fishers of Men, we've released an album in a title track.
Mm-hmm.
We've got a song in Ozonzi Abba Baba.
Abba Baba.
Pa album in Ozonzi Abba Father.
All right.
Derived from the book of Romans 8, chapter verse 15. Mm-hmm. Panonzi atina kupiwa mwea wuku chika atina kwa varanda. Asi tinoda idzira tichiti Abba Baba. Andi inga tauri zvakawanda asiri ngori izwi rechikaldia, rechi aramaic. Rino expressa intimacy. Mazwi akadzokororwa kubva ku aramaic neku greek. Saka tikada kuzitaura zvakafanana kuti baba baba. Asi tataura uba ameno vanonzi ndizvo baba kuti ndeende baba muchishona. Kana kuti Father Baba. Ndozo zvakada kuva. Ndingangoti in short ndinenziyo 9 ipapo, 8 itsva, then imwe inonzi tudiki diki yakaitwa ne voice yandakaita ne shamwari dze CCAP Voice of Mbare. Ndo ma albums ari kubuda iwayo. Mai Charamba vanga tsanangura nezvayo yavo yandirofunga kuti pamwe inogona kunge yakanditikundei. I'm not sure.
Baba, ande ipana Voice of Mirema. Pakana mchiti Voice of Mirema, mnora mgarira pane misongi ya mnui imba mese mchiti. Tamba sami. Dini wa shangu.
Mirema, ndiroda kutamba sami.
Muruka kuzama kutipari zira kutipari.
Shaura sa Mirema. Mirema aka shaura. Wa cross the Red Sea. Wa wachiba ku Egypt. When they were being freed from the land of Egypt. From the Egyptians. Sikamwari wakaita nzira. Anga pasinga tarisiwe. Pa Red Sea. And they were able to walk on dry ground. As my Egyptians achida kuatera, dova news wa nemvura dzie dzangadzambo patsanuro. Jinomu kukrosa kukata wana we Israel, Miriam burst into a song. Shaura kukata Miriam, ndo kwa tingi kupfura. Ndo kwa tika imba pa verses and chapters 9.
Yes,
Basarangu. Saka kungo imbo kwa trukita kufara, celebrating, mwaripa watu fuza onapu, even mbaya tangataka nyarara, kana niwo semunu harukutera u, I just want to burst into a song and celebrate my God.
Number of years, Voice of Miriam, Rakamira say my songs composition.
Rene 8 songs. Zaitaibasa na mfundisi. Bakanyora, ismaicha namba unu ya chuzi wezi rosha, wei papu. Pane my songs akafana na boycott scene. Ndiri munana. Vanamu masango. And Mwaka, to mention half of them.
Alright, good. It's now confirmed. Our listeners and those who are going to view our video, surely 2 albums, they are coming at once. They said, Pastor Charamba himself said, they are making repercussions for serving you of your beloved genre of this gospel music. Sakavati varukuya ne madambare fu aya ari maviri same time. Rimwe richange Abba Father richange rine 9 songs. Voice of Miriam rine 8 songs. I think you could not have asked for more. Tipe dates. When can people expect this album to hit the shelves? And show yacho, when are we going to have a gig for this album's release.
Thank you for that. We are going to have a pre-launch on the 16th of August, just some few days to come, at the Zimbabwe College of Music.
That's a Wednesday.
That's a Wednesday.
Yeah.
But the album is going to be unleashed to the populace in the morning of Wednesday. 16 yacho. Tinozosvika kuenda kwese uko, but munhu anenge atokwanisa kusampla music. But VIP event yevanokosha vaya vaya vamwe vari kumusha nevari kwakati ichaitwa kuAquatic Complex. Ndokunowanika hama dzedu dzinotamba nokusvetuka, dzimwe dzinopfugama dzichinamata, nevanokanda vana mudenga. Kana pakazodawo kuridzwa machira chete anozongovapo, asi ndopati chai kwanisa kuzosangana nema followers Fishers of Men kuAquatic Complex on the 30th of September. Musi wa 30 September vanhu vakwanisa kunge vamboteerera nziyo, vakwanisa kuita sing along.
Saka tiudzei, because
launch yatuta musi Wednesday 16. You need to talk about Zimbabwe College of Music next to HICC.
That is a long rotten row, isn't it?
Yes.
It should say, because one my audience want to be participate in this event, my ticket price is Agamira say.
They're going for $5 and then VIP $10.
But anga agupera.
Exactly.
I'm really sure. Get this video with $5 and $10 is nothing after 2 or 3 years
Yeah, but mukuziva kwedu nzimbo idi kizo kuti vanogona kusakwana Zimbabwe College of Music asingavauye. But we are assured kuti chitungwiza Aquatic Complex kana uchinge wakundikana ku Zimbabwe College of Music. Uya kuchitungwiza Aquatic Complex. Uya inevana nevose tinge tichi bata dzose itsva. Ne nana kupakuwana na vanga wacharewa yu
wawo. Dine mzukuru wangu ari ku United Kingdom. Chara kuti dambare firuro kana rabuda. Dino kumbira wakuti nitengu. In fact, he has already said mazwano there's Eco Cash direct from Chitoro, direct from UK to Zimbabwe. Ari kutora yu achiti prize ya chui mari. Richibuda, richangri chita mari, and where do we access these two albums?
Akasiana, you see, musically we are becoming a dollar market. It's a benchmark that was set by piracy in an attempt to try and match it or try to keep it at bay. We have also priced our music products at $1. But we are having my CDs, Jekari, that are going to be priced at $5. Kuneva ne vasinga kwanise
kushaka. CEO vari ku UK vanokwanisa kutenga even online.
Yes. Yes, I was coming to that. Thank you. My platforms is one of Spotify, one iTunes, YouTube music ichange ichizowanika zvekare. I would want to say definitely on the Friday music inenge yakwanika on iTunes.
Our viewers and to our audience, it's been a pleasure because we're blessed to have Zimbabwe's most glamorous gospel couple in the music, in the gospel industry music, Baba na Mai Charamba. Sati Charamba gives up to Ivy, Baba na Mai Tati, Amuna Ere, Zamukati, 50 seconds, 30 seconds, Zamurda Mboti Timbo, Panizurkuya, just a Zwisa.
Panizurkuya? Mai Charamba.
Pana perece.
Uvana Davida Vegari Vakanga Vakaita Sei Vaishika Pakuimba Mwea Yakaipa Yobuda Sait Chamubata Sauro Dibatire Davida Vana Davida Venyumari Kuvakanga Vakaita Sei. That's a glimpse of it.
Wow. Babana maicharamba tinokutendai nekuva nesu ma 26 chat offices edu. This is the 26 chat show. We held them, we talked to them, we asked all those questions you sent to us. Unfortunately, we could not finish all of them because of our time, but we were blessed to have them. Watch out for this video. We will be releasing another one to review how the album went launched, because we will be there at the Zimbabwe Music of College to witness this album launch. And you again, may God richly bless you.
Thank we you. Are honored. God bless you.
And now, Capital 263. Join the conversation on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at 263chat. Our website, www.263chat.com.